Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 4 Nyamavhuvhu 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reSupreme Court nezviro rakagumidza nhengo 12 dzeCitizens Coalition for Change nevamwe vana kuti vaenderere mberi nekukukwidza kuva nhengo dzedare reParamende kuBulawayo. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti sarudzo dzichaitwa mwedzi uno dzichange dzisina kurongeka sezvinotarisirwa pasiprose munyaya dzegutsa ruzhinji nejekerere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kubvumidzwa nedare reSupreme Court kuti nhengo 12 dzeCitizens Coalition for Change nevamwe vana kuti vaenderere mberi nekukukwidza kuva nhengo dzedare reParamende kuBulawayo, sangano reCCC rinoti hapana chinokashamadza pamutongo uyu sezvo zvese zvagara zviri pachena. Vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri womunyori munyaya dzezvesarudzo muCCC, amai Ellen Shiriedenga, vanoti bato reZANU-PF harisati rambokunda musarudzo idzi muguta reBulawayo, naizvozvo riri kuedza kuwana zvigaro muguta iri richipinda muParamende nekuita zvechikwiribidi.
Isusu sebato tinogamuchira kuti ndizvo zvabuda mudare, asi tiri kutaura kuti zvatiri kuona kuti ZANU-PF iri da kushandisa mitemo kana tiringati matarezvimhosva kuti vatonge nebedo vasina kusarudzwa nevanhu. Mukatarisa zvese zvaitaura mukoti kwatange tiri kumusoona kuti iyo court judgment yacho it was based on makuwa, it was based on hearsay, nemunhu anga asiri munomination court pazuvara. Saka ndizvo zvaonekwa kuti ZANU-PF yanga isina nyaya, vanga vachingotambisa nguva yevanhu, vanhu vanga vachida kutonga nebedo. Vanoziva kuti ever since the birth of opposition in 2000, since MDC even kwaCCC, ZANU-PF haisati yambowina kana kuBulawayo. Saka ndizvo zvavaona kuti vawane kuti vatonge kuBulawayo vanofanira kupinda nebedo. Saka ndazvai titi tozvigamuchira zvaitika. It's not vhiti yeCCC but ivhiti yevanhu veMuZimbabwe, ivhiti yevanhu veBulawayo kuti vatopuwa mukana wokusarudza vatungamiri vavanoda.
Kana makatarisa mutongo wakabuda nezuro uyu, mungati matare muZimbabwe haana kwaakarerekera here?
Hatingadaro, nokuti panyaya iyi kana muchitarisa mafacts they were clear. Even iyo zeki authority responsible yakataura pachigerere pachena kuti vanhu ava havana kunonoka, zvese was processed procedurally. Saka ipapo even if kana majaji acho vane divi ravakarerekera, vaiita sei mutongo wavo? Vanga vasingakwanisi kuti vapikise zvange zvabuda. And even dai mange muri mucourt maitoona kuti even mafacts anga achitobva kumunhu uyu anga achimirira vanhu vakaapira vachida kudzingana MPZ, vanga vasingaona, maitoona kuti kwange kusina nyaya.
Chamatarisana nacho ndechipi apa? Moita sei sebato?
Isusu sebato tiyakwena yet ende mbimte imichiona sebato atina kumbomira kukampena makandidate zedu anga aripa ground saka nye ruto itika tuto gazira saru zutiruku uya ende mozi out iyo ya isyo nyayoga iruku matare is eju mosha kune nyayo madaku candidate tofunga maona kuti we've appealed again to the Supreme Court because tuku uona kutuku ayo kutu mtongo wakabuda mtongo wangeusinga fazi mtongo wangeusina kukote irakana tishi tarisa kutu mama fix edu akamira sei because isusu seba tutuwe taura kutayi wabana wakabiri zira waka foja na signature edu hivu mkatarisa mabepa zaacho malogo acho akato siya na ii evidence ukutu mungo itarisa mneto inatayo kuni ufisina ufamba mwushu saka that's why itaenda ku Supreme Court kutinyayacho itazirisu iyo tichanja tumira kutishumenge jaka mira sei ende tayo we isusu sebato takati kune zvinhu zvakawanda zvisingafambi zvakanaka asi tichashandisa mukana yakawanda mastrategies akawanda be it kuenda kucourt be it diplomatic offensive be it nyaya yokuti vanhu vavaprotest kwavanogara in a democratic manner vachitiudza hurumende nema authorities kuti kune zvinhu zvisingafambi zvakanaka saka ndezvimwe zvinhu zvatino zvatirikuita kuti tigadzirise zvinhu kuti toona kuti sarudzo dzatirikuenda idzi isarudzo dzinofamba zvakanaka vanhu vopuwa mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda
avo vange vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemunyori munyaya dzezvesarudzo mutriple C amai Elden Shiriedenga vari parunhare kuHarare nestudio 7. Bato rezanupf rinogara richiudza studio 7 kuti haripindiri munyaya dzemumatare. Gwaro rakaburitswa nezuro nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch pamusoro pesarudzo dzichaitwa musi wa 23 mwedzi uno rinoti sarudzo idzi dzichange dzisina kurongeka sezvinotarisirwa pasi rose munyaya dzegutsa ruzhinji nejekerere. Gwaro iri rinoti hurumende iri kushandisa matare pamwe nemitemo inorambidza vanhu kutaura vakasununguka kushishidzira pamwe nemhirizhonga kushungurudza vanopikisa. Jonga Kandemiri westudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandewere kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinoona sekuti gwaro riri kutaura zvechokwadi maringe nezviri kuitika munyika hongu tinongova hedu nekurudziro dziri kuitwa dzekuti mufungamiri wenyika haadi mhirizhonga nezvimwe asi zviri kuisa pasi pane vanhu nemugare revanhu toona mhirizhonga iri kuramba ichiwedzera tikuona vanhu vari kuchitidzirwa tikuona kuti zvinhu zvese zvinoitwa kuti pane pane mhirizhonga zviripo pasi pari kugara vanhu.
Tinoona kuti gwaro iri riri kupomera mhosva hurumende nyaya yekushandisa matare mukutsimbirira vanopikisa, asi tinoona kuti mutongo wakapiwa nedare reSupreme Court nezuro uri kutsigira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Zvinosiya papi iyo ongororo yekuti matare ari kushandiswa nehurumende?
Tinotambira zvikuru mutongo uyu wapiwa nedare rehuru reSupreme Court, asi tichiona pari dare zvero reSupreme Court mifumo yakarambidza kuti vakasiira vachimirira semukuru wenyika vachibvumirana nezvakataurwa nehigh court. Izvi zvinogona kupa unyoro kune vamwe vanhu kuti vafunge kuti matare ari kuseenzeswa nehurumende kuti idzise vamwe vanokukwisa. Vanhu vanobvumirwa kunge vari mumaonero avo nekufunga kwakadaro nekuti vanenge vachiona zviri kuitika. Ende zvakare kutsetiyaro nemutongo uyu hai kuti idare zvaratoka mutongo wekuti vanhu vachakutisa kane maonero evamwe kuti zvakaita parumbe zvakambobvumirwa izvozvo zvakaitwa nedare rehai koti. Handingati hangu ndichegweta kuti nditi matare akabatwa kana kuti ari kumbudikirwa, asi inoti vanhu ndomafungirano zvoita vamwe vanhu vachiona zvinenge zvichiitika. Ende vanhu vane kodzero yavo yekufungira nekuona nekuongorora maitiro anoita matare kutenga mhosva dzavo.
Tirikuona hurumende iri kukurudzirwa kuti igadzirise zvinhu sarudzo dzisati dzaitwa. Munoona here zvichiitika izvi? Tichiona kwasara mazuva ari pasi pemakumi maviri.
Kutaura chokwadi, namba yatisina tatora muelection. Election yatosvika. Handioni pane yandingati pachingu political will kana kuti hurumende kana kuti bato riri kutonga ringe richida kuti rigadzirise zvinhu zvekuitika panguva ino nenguva diku diku iripo. Gare gare muchingangarira mashoko kuti vati vati kuyera kuti hurumende mashoko ehurumende iri kutonga ndeekuti havanga ine zvinhu zvinoita kuti vabude mumasimba vandioni zvangu hurumende tikwanisa kugadzirisa zvonga iri kuitika nezviri kuitika.
Gweta rinowira kodzero dzevanhu vamarufu mandewere vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7. Jonga abatawo nhengo yezanupf vakennedy mandaza kuti tinzwewo maonero avo pamusoro pegwaro iri.
Isu maonero edu ndeyekuti sarudzo dzekuita musi wa 23 August ichaitwa munyararo zvichiteera mafambiro ari kuita makampeini nerunyararo rwunyika rezvino. Kune vavo vanenge vachiona maonero akasiyana naatiri kuita kuti vanhu vachigara munyika ipi nekuti pane zvino tichitarisa mumashushoko memamwe maelections akadaita munyika pari zvino mune runyararo makambeinzi ari kufamba zvakarurama vakuru vemakwata akasiyana siyana vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzisave dzinowanikwa dzichikonzera bongozozo munzvimbo dzavanenge vachikampeina. Naizvozvo tiri kutarisira kuti mazuva anoteera kusvika tasvika musi wa 23 August ticharamba tiri murunyararo uyezve ishuviro yedu yekuti tirambe tichiita semaitiro akaita kusvika pari nhasi. Hongu pamwangova paine vamwe vanowanikwa vachikonzera zvichiri kutarisirwa ivavo inhungu dzinofanirwa kunge dzichiterwa nemapurisa dzichibatwa tikore zvino tikati nyika yese jikerere makambeini ari kufamba zvakanaka.
Kompanyaya yekunzi hurumende haisi kuteera mitemo kana bumbiro remitemo munoti
Zimbabwe ine mitemo yainoteera yakagadzirira kuti maelections anoitwa muno muzimbabwe ange achiteedzera. Tine electoral act yedu yezimbabwe, tine constitution yedu yezimbabwe, tinoteera zvakare mitemo yakaiswa nestandard pamwe chete neau nemamwe maguidelines akaiswa neunited nations. Ese iwayo ndo anotedzwa nezeki nenyika yese kuti tiwane maelections kuti kuti afambe zvakanaka. Takaona vamwe vakauya munyika vakataura kuti iwo maelections pari zvino emuzimbabwe ari kufambiswa nenzira dzakanaka.
Avo vange vari nhengo yezanupf vakennedy mandaza vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7. Chikwata chekuzimbabwe chevechidiki makumi maviri nevaviri nevadzidzisi vavo vatatu vanobva kuzvikoro zvakasiyana siyana muzvidzidzo zverobotics vari muno muamerica kwesvondo rino rese kuti vaone nekudzidza zvine chekuita nezvavari kudzidzira zvemakombiyuta nemarobots. Ngatinzwei mukuru wesangano riri kuronga ungano iyi rewafamba wapota Muzvare Shingirai Mangwiro vachitaura naEvans Zvininga westudio 7.
Tine vana vanoita 22 makumi maviri nemaviri nevadzidzisi vavo vatatu vakabva kuZimbabwe musi wa 30 July vari kuno kukwevhiki rino rese vanodzokera kuZimbabwe musi wesvondo musi wa 6 July. So tinawo ende tanga tine to yedu yemuamerica tichivaendesa kunzvimbo dzakasiyana siyana vachinoona vachidzidza nezvesainzi nezve marobots kuti anoshanda sei mukurarama kwedu kwatinoita.
Sei makafunga zvakanaka kuti vana vane zvidzidzo zvavainazvo vatendererewo vachiona zviri kuno kuAmerica?
Takaona zvakakodzera nekuti nekuri kuenda zvinhu, you know, nenyaya dzana AI technology iyo marobotics iyo zvinhu zvaakungoshandiswa mukurarama kwedu and sekutenderera kwatanga tichingoita mitsungo dzakasiyana siyana, vana vanga vachiona kuti marobots zvinhu zvaakutoshandiswa zvichitotora nzvimbo dzanga dzichiitwa mabasa nevanhu zvichishandiswa nemarobots kuti basa ringe richiitwa nekukurumidza vachisevha mari. So zvinhu zvakakoshawo seZimbabwe, vamwe vachona vana vachiri vana vadiki vanenge vachitoonawo kutoti kunyika kwedu pane umwe ari kutogadzirawo zvake tumarobots twake nemaapps ake ari kugadzira eagriculture, umwe ane tumaapps twake twemakombi zvetransportation. Saka zvinenge zvichivabatsira kuti vadzidzewo zviri kuitwa kuno kuAmerica kuti vakuzokwanisa kunge vachi sevo varivo future yedu yeZimbabwe vanenge vachikwanisa kuzenge vachibatsira nyika yetu yenderere mberi.
Topedzisira nekutarisa kuungana kuri kuitwa kumuzinda weZimbabwe kuembassy, zvinenge zvichifamba sei, vari kukokwa ndevapi, nguvai?
Tinenge tichiona ambasada achifamba, vana vanenge vachiita mapresentations avo. So wiki rino rapera tingangokupai muchidimbo, musi wemuvhuro takaenda kune chikoro chiri kuBaltimore chinonzi Latin Boys School of Maryland. Kune chikwatawo chinosiita makwikwiwa emarobots. Saka vaionesana marobots avo avanenge vachiita mumakwikwi avanenge vachisangana. And then ndovatazoenda kunonzi iFly kwavakanoita STEM immersion, vachidzidzawo zvesainzi dzekubhururuka nespeed. And then musi weTuesday takaenda kuNASA kuGoddard Space Center, vakazonge vachipedzisa zuva ravo kuUniversity of Maryland Robotics Center kwavakadzidzazve marobots nekushanda kwavo mukurarama kwedu. Nezuro ndopatakazoenda kuAmazon nekuTesla, vakange vachikwira mota dzeTesla vachidzidziswa kuti dzinoshanda sei. And kuTesla kwakavanakidza zvisingaite because vaidzidziswa kushanda kwemota dzinoshanda nemagetsi. Chinova ndicho imwe technology iri kushandiswa zvakanyanyisa mazuva ano.
Avo vanga vari mukuru wesangano rewafamba wapota Muzvare Shingirai Mangwiro vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Vachinyora padande mutande ravo, mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vasunga vanhu vaviri zvichitevera kuurawa kwemutsigiri weCCC Tinashe Chitsunge, uyo akatemwa nedombo achiedza kutiza vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF kuRiverside muGlen Norah. Newsday rinoti mapurisa akasunga vana vechikoro gumi nevapfumbamwe pachikoro cheCorridor of Hope College kudziva resekwa extension kwavakange vane vhuzu pati. MuNewsday makare, mudzimai wevaimbova gurukota rezvemari vaChristopher Kuruneri nezuro vakanyorerwa gwaro rekusungwa nemapurisa ekuConcession mushure mekutadza kwavo kuenda kudare redzimhosva. Amai Baida Moyo Kuruneri vakasungirwa mhosva yokuvharidzira mapurisa kuti vaferefete mhosva yekupiwa kwemombe kupurazi ravo muMashonaland Central. Makorokoza matatu anonzi akauraya umwe wavo kushamva nemusi wesvondo vachikakavadzana pamusoro pegoridhe. Mapurisa kushamva anoti pari zvino abata munhu mumwe chete pavatatu vanofungidzirwa kuti vakaponda munhu uyu. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Mangwanana kanaka vateereri nevashamarari veStudio 7. Ini ndine kugunun'una pamusoro pemalaisensi eZimbabwe aya. Ari kunzi idzo laisensi reZimbabwe raakuexpire. Driver's license reZimbabwe raakuexpire. driver's license rakango fanana ne degree I degree randenge ndatura ko ma degree ema dokotera ano expire here ma degree mamwe ese arikuitwa ano expire here tibatsireiwo kwakuda kungodyirwa mari chete because driver's license ndo degree ranguwo saka rifandiri ku expire.
Hey, makadiko washamarari westudio 7 usanganisira vatereri handina hangu nyaya yakati kurei yanoda kutaura nezvayo asi ndada kutaurawo mune mupurisa uyu aitsigira risununguko munyika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka anzi Mr. Matso uyu vakunzi ari kushaita zvinozikanwa zvekufamba sei ndada kungokumbira hurumende yezvanhu kuti zvaari kuita izvi kana takuadzorerawo mangwana vanozofara nazvo here anoridza mbururero achipara nezvaari kuita zvichiungurudza macitizen ezimbabwe ndaida kungokumbirawo kuti mupurisa uyu adzokerewo pabasa ashandewo nekuti vanhu vanoita zvakanoona zvakasiyana siyana saka munhu aunganzi iweona zvinofanana nezvedu aiwa zvizirizvo ndiwo mashoko angu chete aya kandingangotaurawo pamberi pechi pehurumende iri kutonga
maswera sei pastudio 7 aisiri indi raiti zvangu ndai ndangopira kuyambiro kuna vaponda munhu avo kutobishiwa kubikirwa salsa kuenda kunoponda munhu anditi mukadzi wacho aitosiya benzi rinoita kuponda munhu seiro rakwatanura bepa retripusipa roriva
zvakaoma hama dzangu chatotanga kuurayana zveshuva zvichishandiswa hevakomana zvakaomazvo toti hama murara murugare munyaradzwe namwari mwari chete ndaanotinyaradza chanduko zvaichauya asi zvakaoma tiringa tapera ruzhinji zvishuva chemaine tariro matiri kusii nokurasikirwa nehama zvinokosha kungorasikirwa nehama imwe chete iyoyo tochema tese zveshuva nemurambi vachiobeka
makadiko makadiko vashamarari vestudio 7 makadiko kumatima namosa kwamuriko haini ndinoshayiwa kuti vanourayire vanhu izvi zvitarisa uyo aurawa kuglonview ndoshayiwa kuti vanourayire vanhu umwe noumwe ane maonero ake nyika ikava nemuono hwani nyika ingaendi mberi saka umwe noumwe ane maonero ake munhu aona maonero ake kana akavava kuurawa zvava kureva chii zimbabwe yacho naiva yaudzvanyirire vanhu vava kutosha kutokambena chero kubuda pachena kuti utaure pozishoni yauri nebato rauri bhoze zvanguva zvinhu zvokuuraya nezvezvo muchavona hasi umbi unongonzi haana mhosva unongofungidzibwa fungidzibwa zimbabwe yacho yachisirifei
vanheru vanheru pastudio 7 akumaswera sei zvekutaura zvangu ndiri kumbari inini ndiri warid nenyaya yekuitika mapolitical violences ari kuramba achiitika muno muzimbabwe handizivi kuti masoja nemapurisa ari kufaidhi kwe anochengetedza zano kana kuti anofanira kuchengetedza macitizens because why is if vachinzi vakaitwa violence vanhu vetriple c maopposition parties yese vachirohwa vachiurayiwa iyo vanoramba vakanyarara ende triple c mungada kuti mutiratidzire moral saka handisi kunyatsoziva kuti zviri kufamba sei uye danho ringatorwa chaivo tikata kupinda muroad kuratidza masoja ndopo otaridza kuti vanobuda korwava saka toita sei tatambura chivanhu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi venyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika musatuka vamwe itai maaudhio enyu mapfupi chirungu ngachiite chishoma uye taurai ngezvi riri pamusoro
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye zema kanzuru.
Kana mchida kunzwa na uze chokwadi terera Studio 7 nguwa za 7 maneru uye 6 mangwana ni. Endai pa Facebook page ye VOA Shona kana mchida kunzwa na uze nenge zichango burwa uye kana mchida okupa pungwa zenyu pa na uze du.
Mashoko anoterera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Gore rino igore rinocherechedza makore makumi maviri nemashanu kubva zvakanyoreranwa chibvumirano chekutanga cheInternational Religious Freedom Act, icho chinobvumidza kuita zvechitendero pasina kumbunyikidzwa. Vakadaro vanomirira nyaya dzechitendero mudare reCongress, Ambassador Rashid Hussein, vachiudza dare muchapupu wavachangobva kutura kudare iri. Ofisi inomirira zvechitendero mubazi rekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, State Department International Religious Freedom Office, rinoti kushanda mukuchengetedza rusununguko rwechitendero ibasa rinokosha munorondo yeAmerica sezvinodiwa nebumbiro remutemo, uye ibasa rinechekuita nezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika. Mumakore achangobva kupfuura, makereke emudzimba ange achidzvinyirirwa zvikuru nevebato reChinese Communist Party, izvo zvakaita kuti makereke akawanda ane mukurumbira avharwe. Chechi yeShenzhen, iyo yakavambwa muna 2012, yakanga isina kunyoreswa nehurumende, nekudaro yakange isiri pamutemo. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti nengo dzemakereke dzaishungurudzwa nevakuru vehurumende, uye misangano yemachechi yaigara ichivhiringidzwa nemapurisa. Nengo dzehurumende dzaigara dzichida kuvhara chimwe chikoro chechitendero change chichifambiswa muchivande. Mushure mekuramba vachishungurudzwa, nengo dzechechi iyi dzakavhota kuti ibve muChina. Nengo zhinji dzakawanikwa dzichibva munyika iyi kupera kwegore ra2019 uye kutanga kwegore ra2020. Kereke yeShenzhen yakatanga rwendo rwayo rwerusununguko nekutanga kutizira kuchitsuwa cheSouth Korea cheJeonju, sezvo vainge vaine tariro shoma yekuwana upoteri. Nengo dzekereke idzi dzakatiza zvakare dzakananga kuThailand, asi pamusoro pekutya kuti vatenderi ava vangangodzorerwa nechisimba kunyika yeChina mushure mekusungwa nekuda kwekugara nguva refu zvisiri pamutemo, sezvo magwaro avo emavhiza ekugara muThailand ange apfurikidza mazuva avakapiwa ari pamutemo. Mapoka anorwira kodzero dzevanhu, masangano anoshanda akazvimirira, uye ofisi inomirira vechitendero yeOffice for Religious Freedom yakatsigira kusunungurwa kwevatendi ava vekuChina. Vakatsanangura Ambassador Rashad Hussein vachitizve bazi ravo rakabatana neCongress yemuAmerica nemamwe masangano mukurwisa kuti kereke iyi iuye kuAmerica. Ambassador Hussein vanoti nengo dzekereke iyi dzakasvika kuTexas, uko vakatambirwa nemufaro uye vakakwanisa kupembera zororo reEaster. Ambassador Hussein vanotsigira kuti hurumende yeAmerica icharamba yakamira nevechitendero vanombunyikidzwa kodzero dzavo. Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro penyaya yezvitendero. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Sezvo nguva yedu yapera, tipotarasa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare reSupreme Court nezuro rakabvumidza nengo 12 dzeCitizens Coalition for Change nevamwe vana kuti vaenderere mberi nekukwikwidza kuva nhengo dzeParamende kuBulawayo. sangano rinorira kodzerodza vanhu rehuman rights watch rinoti sarudzo dzichaitwa mwedzi uno dzichange dzisina kurongeka sezvinotarisirwa pasi rose munyaya dzegutsa ruzhinji nejekerere ndiri muwashington dc ndini tarono kawande ndichikusiyai muri mumaoko makris gande nenhau dzeisindebele.